Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tikipete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera chivabvu 16 2020. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndimi Rachel Toto ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende inoti yawedzera mazuva ekuvharwa kwenyika kwenguva yaisina kuti araramisa. Mumwe mubereki wemadzimai eMDC inotungamirwa naNelson Chamisa ayo ari kurapa muchipatara chiri muHarare okurudzira masangano eUnited Nations nemamwe kuti apindire muZimbabwe. Gweta remadzimai matatu anoti akatochwa ari mumaoko emapurisa rinoti madzimai aya akakuvadzwa zvikuru. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inoti yawedzera mazuva ekuvharwa kwenyika kwenguva isina kutarwa kutanga mangwana manheru apo panga pachipera level 2 yakanga yatarwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Nezuro hurumende yakazivisa kuti vanhu vabatwa neCovid-19 vanga vava 42 uye vapona kubva kuchirwere ichi vari 13. Hama neshamwari dzaenda nhasi kunoona madzimai matatu eMDC inotungamirwa naNelson Chamisa ayo ari kurapwa muchipatara chemuHarare zvichitevera kutochwa kwaanoti akaitwa. Madzimai matatu aya muzvare Johana Mamombe, muzvare Cecilia Chimbiri namuzvare Netsai Marova akaudza hama dzavo nezuro kuti akabatwa zvisina kunaka mushure mekupambwa kuWarren Park ndokuzobva anosiyiwa akandwa panzvimbo yemabhizimisi yemuchapondwa kubindura. Tabata baba vamuzvare Chimbiri vaHenry Chimbiri kuti tinzwe kuti zvinhu zviri kufamba sei.
Zviri kuita kunge zvinoda kuita nani asi vana vari kurwadziwa, vana vakakuvara. Ini sababawo ndiri munhu wemurume, sometime I can't ask some of the questions but mwana akataurika zvandakaitwa dzidzi hazvina kumira zvakanaka.
Sevabereki vaChimbiri ngapi matanho amuchatora?
Ndichaita kuti kana varipo veUN kana veAmnesty International vanotora mapurisa kuvaendesa kuNational Criminal Court. Ngavauye, I'm prepared to give evidence. Ine zvakaitwa vana ava ine zvandakamboitwawo neni as a witness. I'm a witness to police brutality. Ndinotori nenyaya navo mapurisa ivava dziri mumakotsi zvakare. Ndakatongorohwawo zvangu ndipa sezitation zvakare. Havachisiri mapurisa ari kushandisa police charter because vari kutorova ende vanozviita, vakazviita. Haukendi epolisi kana kuti munhu womupurisa anotora mwana wasunga achiti iende police station onomuita handover kune bere riri kuda kudya nyama. Mupurisa chai chai police chata idaro. Mukuru wemapurisa matanga wacho is responsible because hazvifaniri kunge zvichiitika. Even officer commanding pataimu yacho is also involved because zvinhu zvakaitika izvai. Controller anenge aripo anofanira kunge atoziva kuti pauya zvinhu zvakadai so hazvaifanira kunge zvakaitika.
Tiri kunzwa kuti vana vakachengetedzwa nemapurisa pari zvino, ichokwadi here?
Ichokwadi, ndinawo mapurisa umwe mukadzi vakadzi 2 vane mupuri varume 2 ari panapa, mumwe acho ari sejendi ari panapa. Oya akatonditarisa panapa mupurisa umwe. Ndinaye ndiri kutori pachipatara pacho. Anofunga kuti kunyepa ngaave ndipano ini inonzi Chimbiri, mapurisa ari panapa.
Saka vari kuvachengeta vachiti vari kuvachengeterei?
Neniwo unpuzzled, ndiri kutoshamisika, ndiri kutokatyamadzika kuti chikonzero chavari kuuya panapa ivo ndo vakauraisa vanavo. ndo wakaita inova kumagandanga akanoda kuuraya vana ndo vakuti uya manje kuda kuchigadza vana nyaya iripo ndeyekuti inini ndakambozviitwa izvi vanogadha kuti kana vapora vazovasunga so dzati vavazovashaya ndo zvavari kuitira kuti varambe vakagarira vakuru vavo vanonge vachiziva nyaya saka vari kuda kutsvaga nyaya dzokuzovapomera kuti vakaita zvakati hapana kana nyaya yavainayo mapurisa vakakonzeresa vakakwadza vana saka kana pachinzi paine nyaya kureva kuti nyika haichisina hurumende kureva kuti hapachisina mapurisa kureva kuti nyika haina constitution because police charter inotaura kuti mapurisa anofanira kuchengeta constitution saka kuchengeta constitution kunoreva kuti munhu apara mhosva anoinvestigetwa then oendeswa kumatare edzimhosva ndo zvandoziva inini havasunde munhu kuzonoinvestigeta ini fungo kuti vane mhosva nokuti vapiwa instruction nevakuru vavo vari kumahofisi kunonzi kuloendekodza ipolisi iri mukati mepolisi asi iri zanupiyo
semhuri vachimbiru muri kunzwa sei nezvakaitika kuvana ivi
mhuri yangu yese izvozvi zvaisi kuita zvakanaka madzimai angu izvozvi vari kuchaya vachimhanya mutoireti mwana wangu is the only girl which I have. I can feel how she is feeling, mama, mukadzi wangu. Vanin'ina nevakoma vake nehanzvadzi nehama neshamwari vese right now they are in a critical stress and strain. Vatotraumatized. Unoti mapicture azara nyika yese ivo vanto nemaabsolesa vari kungoona mapicture iwayo vana vachichema vana vakakwara vachiita sei handikwanisi kuti ndiburise mabhurugwa emukati evana kuti muone kuti vana vakaita misapu mumabhurugwa avo neropa ravakakwadzwa ndinenge ndakukanganisa hunhu hwedu hwechivanhu panyika kuti ndiite hunhu hwakadaro asi madzimai enyika ino vaifanira kusimuka zvinoizvi iyi ndo nyaya inonzi inopindirwa nemadzimai vanozviti madzimai
gweta rezimbabwe lawyers for human rights vajeremiah bhamu vanoti vakamirira kuudzwa zvokuitwa nevanhu vavari kumirira kuitira kuti vatore matanho asi vati pavaenda kunoona madzimai aya vanga vasingakwanisi kutaura sezvo vanga vapiwa mushonga unodzosa marwadzo
vaitaridza kuti vaive nemarwadzo akanyanyisa uye vakakuvara zvikuru saka vaisakwanisa kukurukura pamusoro pezvavatanga vasangana nazvo vaiti vachingotanga kutaura muromo mumwe chete votanga kuvisa kuchema saka takaona zviri pane kuti vatange vamboongororwa nanachiremba kana vachinge vasvika pachinhanho chekuti vaikwanisa kutaura tochizonzwa kuti zvakamira sei paipapo
segweta riri kumirira ivo madzimai aya ndapi matanho amuri kuronga kuzotora
danho rekutanga nderekuti vatange vaonekwa nanachiremba vapozwe zvemarwadzo avainavo pari zvino danho repiri nderekutsvakurudza kuti zvii zvakaitika kwavari uye vakanga vakavatapa ndanani vasungwa here vabatwa here nezvavanofanira kunge vachiitwa nemutemo chaizvo danho retatu kunenge kwakuchizonzwa kune ivo vatatu ava kuti zvimwe zvavanofunga kuti tiite mberi ndezvii asi chakakoshesa pari zvino ndechekuti vachange varapwa totsvaka nzira dzekuti tizive nadzo chokwadi chekuti zvii zvakaitika kwavari nekuzoona matanho anotevera kubva ipapo
tiri kunzwa kuti madzimai aya akachengetedzwa nemapurisa pari zvino ichokwadi here ichi
hongu kune mapurisa ariko akavachengetedza pataikurukura nemapurisa pane zvazvo vakativimbisa kuti havana chishuu madzimai aya vari kuti vepo kwavo vakwezirwa kuchengetedza vatatu ava kuti pasaite mumwe angangoda kupara mhaka pavari
mapurisa angatizvo pasaite vamwe vanhu vangazenge vachida kupara mhaka pavari ivo vamuri kumirira vachiti vakazviisa mumaoko emapurisa vakazoburiswa mumaoko emapurisa vachinoendeswa kune vanhu vakazokunovatocha nekuvashungurudza
ivo kutaura kwavatatu ava havasi kutoda zvachose kuona chinonzi mupurisa kana kuti vari kungoti vakaona mupurisa vototanga kuchema kuti ndine makatiita zvatiri nhasi izvi ndine makatitapa ndine makatirova ndine makatimbunyikisa kodzero dzedu naizvozvo hatina kusununguka kuti munge muripo padhuze nesu hamusi kutichengetedza asi kuti ndime murototikanganisa nekuvhiringidza utano hwedu asi takazongotaurawo navo tikati pari zvinezvi kunyanya henyu muri kutema hamuna kusununguka kuvaona ngatichiwiriranei kuti panoita distance kuti ivo vaongororewo zvavanoda kuongorora nekuti asi wese mupurisa akanga aripo asi wese mupurisa akazviita saka chatakangokumbirawo kuvakuru vemapurisa ndechekuti kune vacho vari kunze vauye vachivachengetedza ngavange vari vanhu vasinei nechekuita nenyaya dzakadai
gweta rezimbabwe lawyers for human rights vajeremiah bamu vachitaura vari parunhare vari muharare sangano rinorwira kodzero dzevanhu kuchamhembe kweafrica rehuman rights watch rinoti riri kushushikana zvikuru nezvakaitwa madzimai matatu emdc tabata mukuru wesangano iri kuchamhembe kweafrica vadheva mazinga kuti tinzwe pamire sangano ravo
sesangano rehuman rights watch tinoshushikana zvikuru nekusungwa kupambwa nekuzoshunguruswa nekurohwa zvakaomarara kukaitwa madzimai matatu kumdc nemhaka yekuti vainge vari mumaoko emapurisa pavakatorwa parodblock pashutdown ndokuendeswa kuharare central ndokuzotorwa nevanhu vasiri kuzivikanwa mukati memapurisa kuendwa navo kwamuchapondwa kubhindura kwavakanoshunguruswa hazvifaniri kunge zvichiitika kutyoro kwekodzero dzevanhu uyezve zvinotarisira kuti hurumende iite basa nemazvo nekukurumidza ibate vanhu vakaita izvi nekuti nyaya yekupambwa kwevanhu vachishungurudzwa inyaya yaakuita mukurumbira muzimbabwe zvaisamboitika makore ese apfuura
munoona here hurumende yezimbabwe ichibata nyaya iyi sezvinotarisirwa nepasi rose zvamuri kukurudzira izvi
kwete tikaona mucherechedzo wekuti panguva yapfuura vakawanda vamwe vakapambwa vakashungurudzwa vakarohwa zvisina kana mumwe chete akasungwa tinosanganisira vana tatenda mumbeyarara vana samantha kureya anonzi gonyeti vana obeti masaraure nevazhinji vese ivavo hapana kana mumwe chete zvake akabatwa nemhosva yekunzi apamba vanhu zviri kuramba zvichiitika madzimai matatu emdc vakatorwa paharare central police station mukati memaoko emapurisa zvoreva kuti zvichida pane vamwe vari muhurumende vane ruoko panyaya iyi ndokusaka hurumende yezimbabwe isina shungu dzekuti ibate vanhu ivavo tochikumbira sangano reunited nations vekodzero kuti vapindire vataure nehurumende yezimbabwe kuti iremekedze kodzero dzevanhu ikurumidze kushanda kuti zviri kuitika izvi zvisaitika mweya rudzii wekuti munhu anoshungurudzwa zvakadaro achirowa zvakaipisisa achiita seachapondwa kuitwa kanzira mberi mukati menyika yezimbabwe ine mutima hazvikwanisi kunge zvichiitika zvachose
imi semasangano anorwira kodzero dzevanhu pane mataro here amuri kutorera hurumende yezimbabwe
hongu chekutanga tiri kuvakurudzira kuti vaite zvakanaka zvakarurama nekuti kodzero dzevanhu vese vana vezimbabwe dziri mubumbiro remutemo renyika ndochatiri kuramba tichitaura uyezve tiri kutaurawo pasi rese kune vanhu vesadak vekuafrican union vekuafrican commission on human and people's rights vese vangateerera zvavo kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzimbabwe hakuna munhu anoda kuti mai vake kana hanzvadzi yake ipambwe nenzira ikaitwa zvakadaro igoshungurudzwa nezvatiri kuona zvakaitwa kuna johana mamombe zizina chimbiri nanetsai marova hazvifaniri zvachose kana kuine vanokwanisa kubatsira ngavataurewo nevari kutungamira nyika yezimbabwe kuti vanzwe tsitsi varemekedze kodzero vachengetedze zvezvavha zvese zvezimbabwe nenzira ine hunhu zvinoremekedzeka
iko kupambwa kwevanhu kuitwa munyika kunorevei kuhurumende yava Emmerson Mnangagwa
vanhu kunongoreva chete kuti hapana remekedzo yekodzero kana yemutemo uyezve zvainzi mutandiro mutsva wenew dispensation aingova manyeko kwaingova kutaura hapana chokwadi chiripo zvatiri kuona iko zvino ndezvekuti vazhinji vari kuzvionera kuti nyatwa iri kuonekwa nevana vezimbabwe inogona kunge yatopfuura zvakapetwa zvaiitika panguva yavamugabe zvodambudziko guru hurumende ngaiite ngaizwe tsitsi ngairatidze mwoyo wekubereka iite kuti munhu wese chero vanopikisa varemekedzwe nekuti ikodzero dzavo dziri bumbiro remutemo renyika hakuna kushungurudzwa kwakadai kungatendedzwa pasi pemutemo zviri kuitwa hazvifaniri kunge zvichiitwa hurumende ngaimire pachokwadi iremekedze mutemo iremekedze bumbiro iremekedze vana vezimbabwe
mukuru wehuman rights watch kuchamhembe kweafrica vadheva mazinga vachitaura vari parunhare vari kubritain studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi asi nezuro mutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyat vakati mapurisa ari kuongorora kuti chii chakaitika kubva musi wa 13 Chiwabvu maererano nemafambiro emadzimai matatu aya kubvira musi wavakaratidzira ku Warren Park. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinodarika zana zvasvika muZimbabwe nhasi zvichibva kuSouth Africa sezvo upenyu hwanga hwashata munyika iyi zvichitevera kuvharwa kwakaitwa South Africa nepamusana pechirwere cheCOVID-19. More Blessing Munjoma anotipa nyaya iyi.
Vanhu vatakurwa nhasi mangwanani pane vanhu vakaremara 44 avo vanga vachirarama nekupemha mumigwagwa iri muSouth Africa. Chirongwa chekutakura vanhu ava vachiendeswa kumisha yavo kuZimbabwe chiri kukokerwa nesangano reInternational Organization for Migration rakabatana nemuzinda weZimbabwe muSouth Africa pamwe nekambani yavaJosphat Skosana ye Big Time Strategic Group. Muumiriri weZimbabwe muSouth Africa wa David Hamadziriti vati kune vanhu vanosvika zviuru zvitanhatu vakakumbira rubatsiro kubva kumuzinda wavo. VaHamadziriti vati pavanhu ava pane zviuru zviviri nemadzana matanhatu vaida kuyamurwa kuti vadzoke kumusha. Mutauriri wevakaremara ava vaLazarus Chinara vati vanofara zvikuru kudzokera kumusha sezvo vanhu vakawanda vari kushushikana nemabatirwo avanoitwa pamuganho weBridge kudivi rekuSouth Africa.
Pakatanga lockdown takanga tichingokumbira mabhazi kuembasi but takanga tichashayiwa tichida kuenda kumusha saka tirikuti tiri kutendawo embasi nguva ino nekuti yazotikwezidzawo tikatipaita vanhu vekuenda kumusha zvisinei hazvo kuti pazongwane zvimwe zvipingirizo kuti vamwe vedu zvinhu zvavo zvazotindwa zvisirizvo mumwe wacho aitirwa mawani yevhat nyaya yacho paikunetera zvive kuti vaibozoya kuzikotindisa sei iwo mabhodha akanga akavharwa saka ndopatiri kutishungurusa
Vachinhara vati vange vachitambura muSouth Africa nekugara mudzimba vasina chekudya vatenda sangano repasi rose reIOM muzinda weZimbabwe neruyamuro rwavapiwa kusanganisira muzvina bhizinisi vaSkosana avo vabatsira nemabhazi ekuti vafambise. Asi kunyange hazvo vanhu ava vari kufara kudzokera kumusha vazhinji vavo havachabvumidzwi kudzoka muSouth Africa kwemakore anosvika mashanu nekuda kwekuti vakapfuuridza mazuva avo ekugara zviri pamutemo muSouth Africa. Vachitaura neStudio 7 vasati vasimuka amailowe Dadirwai avo vanobva kumashava vati havasi kufara nedanho rekuti vana vavo vacharambidzwa kupinda zvakare muSouth Africa kusvikira kwapera makore akatarwa. Studio 7 haina kukwanisa kubata mutauriri webazi rinoona nezvemukati neSouth Africa vaDavid Shabane kuti tizwe pamire hurumende yeSouth Africa panyaya iyi. Pasi pemutemo wekudzivirira kupararira kweutachiwana hwecoronavirus uhwo hunokonzera chirwere cheCOVID-19 vose vanopinda munyika vanombochengetedzwa kwemazuva 21 chete vachiongororwa kuti havana coronavirus here. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa. Ndini More Blessing Munjoma.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo, Women's Forum.
Ndinokuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tichange tiri kunzwa kubva kune madzimai vari pasi rose vanova zvizvarwa zveZimbabwe vachitaura ivo mamiriro akaita zvinhu kwavari panguva iyo nyika dzakavhara nyika dzavo uyezve vanhu vari kuedza kurwisa chirwere cheCOVID-19 kana kuti coronavirus. Regai tinzwe kubva kune madzimai akasiyana-siyana.
Makadini zvenyu vamwe vese vateereri naTete Marvelous. Ini ndinoitwa Clara Chiera Shava. Ndinobva kushurugwi kuchachacha asi ndiri kuno kuJoburg. isina mararamiro yedu neCOVID-19 nevana tinoona kuti tokurarama upenyu hwakaoma kuti vana vanenge vari kumusha isu kuno kumabasa asi machallenges atave nawo ndeye pakutumira chikafu iko zvino kune vakavhurawo zvekutumirisa grocery kumusha but zvine machallenges ekuti vana vari kunorarira kumaqu vari vega semachild aid vana vanonorara inini vana vangu vakaenda iri Monday vakazopiwa chikafu on Wednesday ndatoita zvekutozofona ndakutoti ndakutofonera polisi kuti zvinhu zvamuri kuita magovera muri kuita chikafu chatinenge tabhadhara mari haasi kuita saka machallenges atiri kusangana nawo pavana vatinenge tatumira chikafu chatinenge tabhadharira mari havasi kuchiwana nenguva vana vari kutambudzika vari mumaqu maqu achona akunge zvakuita bribery zvinove zvinhu zviri kutiomera zvisingamboiti ukati ubatsise kune vematrucks vari kuenda vanhu vachona havasi kusvitsa zvinhu nenguva vana vanozogona kuwana chikafu after 3 weeks kana kusawana zvimwe zvinhu zvaunenge zviri mukati nemabhegi aunenge watumira saka machallenges akatiomera sevanhukadzi tinenge tine mwoyo wekubereka kuti shuwa mwana wako aite 3 days asiri pamusha asi mudondo achirara nenzara achirara ari muqu nechando zvinorwadza zviri kutiremera zvisingamboiti
yeah, muri kutaurai vana vamai vangu yakaoma zvikaoma zveshuwa hazvisinyore kuti chirwere ichi pachakatanga kuchaina kwacho ikoko hachinomborapwa chichipera tichikunzwa tichatangazve asi muno muzimbabwe votiunzira futi machaina wawo pachakatangira kwacho ikoko zvounza madokta wavo anorapei zvachinonzi hachina mushonga vanenge vachamboita sei because kunoko kwacho vakataura kuti hanzi chikakubata chirwere chacho gara kumba ugare kumba ikoko pako wega handiti saka madokta aya auya kuzoitei vaya kuzobata rei zvakangooma mufunge zvinoitwa nehurumende yedu muno muvanhu vamwari zvakangooma remember kuti last year and last year but one vaida kutorera vanhu vekudomboshava dombosava yese yezhinji inzvimbo yemachina kana muchiri kurangarira zvakangofanana naizvozvi kuti vatangoti futi izvozvi kutirapa kwava vaizokubatsirai saka tinovapa zvei chimwe chinhu izvozvi pamwe pane chavakatopiwa chatisingatozivi muno tichazongoona flegi yachinjwa muno muzimbabwe tichazongoona flegi yachinjwa vana vamwari zvakangooma taakungokumbira nyasha izvozvi izvi zvino kudhura hazvisi kutengeka vana vamai vangu hazvisi kutengeka shuga 3 years kuno kuus yacho haiwaniki zvekudaro mari iriko ibhondi bhondi racho kuti uriwane iri keshi undoriwana maiko keshi ndokunge vashingiririsa kutsvagatsvaga timapatitime twacho ukati uchienda mazuva ano vaakuchirambawo mapatitime acho nenhau yekorona munhu anenge akuti aiwa chimbogara zvakaoma vana vamai vangu hatingorambei tichina mati mwari vatiitire nyasha nekuti patava pacha pasina kumira zvakanaka
ingeshu amai mwoyo ndinogara kupretoria kusouth africa kuno kundo kwatiri nyaya yecovid iri kutishunguruza zvakanyanya nokuti izvezvizvi takangogara hapana chatokwanisa kuita unotogara kuchengetedza upenyu hwako wakazvigarira mumba mako nokuti ukada kubuda kuinda kuzoko zvinobva zvako zounowana wazobatwa nechirwere chacho manje saka takatogara asi zvinotirwadza manje ndezvokuti vana vari kumusha hatina access yekuti tigone kuvatumira chikafu saka samai zvinhu zvinorwadza une uchingofunga ndo panobva pasvika pfungwa manje taakufunga zvakanyanya kuti ko zvichasvika kupi nokuti vana sesu ana mai tinonyanya kurwadziwa zvikuru zvinhu zvinotirwadza izvozvo asi tinongoti vanhu vamwari ngatinamatei zvichapfuura chimwe nechimwe chine nguva yacho ngatirambei tiri pamunamato tichishingirira semadzimai tichinamata
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu ini ndini Marvelous Musanganya uye ndiri muWashington uko ndiri kutedzenyura ndiri kumba pamusoro pedambudziko rechirwere checoronavirus kana kuti COVID-19
iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu our life.
No togamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzira ichirongwa ichi ndimi wenyu Jongakande Miri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvematambudziko anonzi ari kutarisana neveruzhinji munguva ino yelockdown. Vari kuchema kuti mitengo yezvimwe zvinhu iri kukwidzwa zvekuti vari kuchema-chema nedambudziko iroro. Kunyange hazvo hurumende yakanga yakurudzira kuti mitengo yezvinhu idzoserwe pane payaive musi wa25 kurume gore rino. Vezvitoro vanonzi havana kutora matanho iwayo. Kuti tizeye nezvematambudziko aya, tabata nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera. Vakuchera, mungatanga nekuti tsanangurira kuti zvinhu zvakamira sei munyaya dzemitengo yatirikunzwa kuti iri kukwira vanhu vachinyunyuta.
Chanyanya kukonzera kukwira kwemutengo inhau yekuti mari inodiwa kuti inge ichitenga zvinhu izvi imari yekunze kwenyika. Sekuziva kwenyu, zvigadzirwa zvinotengeswa muno, maraw materials acho mazhinji anowanikwa kunze kwenyika, nezvimwe zvinototengeswa angava mafinished products anowanikwa kunze kwenyika. Saka kukwira kunenge kuchiitawo dhora pamusika mutema ndokunokonzera kuti mitengo yezvinhu ikwire, nekuti vanozotengesa munomu vanenge vachida kuti vatenge mari iyo yekunze kwenyika kuti vakwanise kusupplya. Mari yavanokwanisa kutenga kureserve bank zvikuru sei takatarisa iko zvino kuti nenyaya yecoronavhairasi hapana mari yakawanda iri kunyanya kupinda muhomwe, ishoma pane yavanenge vada kuzoshandisa kutenga zvinhu zvekutengesa muno.
Takaona mwedzi wapera hurumende ichikurudzira vezvitoro kuti vadzosere mitengo payaive musi wa25 kurume. Pane zvakaitwa here nevezvitoro kugadzirisa dambudziko irori kukwira kwemitengo yezvinhu?
Hapana zvati zvashanduka panyaya yemitengo ichingori payanga iri. Even hurumende yaita announcement iyoyoyo kuti mitengo inofanira kudzika. Chatinofanira kunzwisisa ndechekuti ndinoona kunge hurumende iri kutya kuisa maprice controls chizotyira kuti zvinhu zvingazowedzera kushayikwa pashelf. Saka kwanga kuri kungotaurawo kwekuti vanhu vaone sekuti hurumende ine zvairi kuita, asi zvainokwanisa kuita chaiye chaiyo panyaya dzemitengo idzi hapana. Zvikuru sei nekuti havana rimwe danho ravangatora kunze kweremaprice controls, asi vanoziva kuti danho iroro rinokwanisa kutozokonzera kuti zvinhu zvimire manyama amire nerongo kudarika zvaziri iko zvino.
Tiri kunzwawo kuti zvimwe kunze kwekuti zvinge zvichikwidzwa mitengo zviri kushaikwa muzvitoro kana vezvitoro vachinge vasina kukwidza mitengo yezvinhu izvi. Ndezvipi zviri kushayikwa muzvitoro pane nungo?
Zvava kunyanya kushayika zvinhu zvinoshandiswa navanhu zuva nezuva, atingati mabasics, anosanganisirawo zvinhu zvakada kuita setsvigiri, mafuta ekubikisa, upfu hwatagara tichiziva kuti huri kushayikwa. Ndo zvimwe zvezvimwe zvaakushayikwa pamashelf.
Zvii zvamungakurudzirawo kuti zvingaitwa kugadzirisa dambudziko iri?
Kurudziro yangu inini ndeyekuti dai panga pagarwa pasi zvoonekwa kuti toita sei nenyaya yemitengo dzakasiyana dzedhora, kuti reserve bank inenge ichiti dhora riri pa25 asi kune mimwe misika isiri reserve bank dhora iroro ratova ma45-50. Ndipo pane dambudziko guru. Chimwewo chatinokwanisa kuita ndechekuti tiedze kuti zvizhinji zvatinoshandisa tinge tisini zvowana muno, togadzira zvinhu zvedu tisingatengi zvinhu zvekunze, asi izvo zvinokwanisa kutora nguva yakareba kuti tizokwanisa kugadzira yatingati value chain inoita kuti zvinhu zvakadai zvizoitika zvekuti zvese zvatinoda tinenge tisizvowana muno. Chakakosha ndechekuti ava vanotengesa vange vachikwanisa kuwana mari nenzira dzakada kuti chipei dzisiri dzekuenda pamusika mutema kuti vakwanisa kutenga zvinhu nekutengesa, asi tichigadzirisawo indastri yedu kuti zvizhinji zvimwe zvataa kutenga kunze kwenyika zvemafuta ekubikisa nezvimwewo zvakafanana nematishu nesipo zvinge zviri zvinhu zvinokwanisa kugadzirirwa munomu, nekuti hapana chinotadzisa kuti zvinhu izvozvo zviitike.
Aiwa, tinotenda zvikuru vakuchera. Ava vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera muchirongwa chedu upenyu hwedu. Umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jongakande Miri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare mangwana kana mchida kutumira tamba boja, zitumire iku studio7@voanews.com. Muno kwanisao kunzwa na udzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Rachel Dondi in Washington.